misangano yedu riri kushishikana zvikuru kwazvo nekuda kwekudhura kwakuita michovha uye nekushayika kuri kuitika panyaya dzemafuta edzimotikari. Kuona mitsetse yakawanda kuri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vari kunetseka vachishaya michovha yekuendesa kwavanenge vachienda, zvaakuita kuti vangu vachikwira chero motikari yavanenge vaenda pedzisira vakwira pamusoro pekeriya yemotikari kana zvakafanana nemakombi nemamwe maduta vano.
Sangano renyu riri kuite chii pamusoro penyaya iyi?
Takabva kunyorera Ministry for Transport and Infrastructure Development tichivazivisawo nematambudziko atakatarisana nawo. Takamboisa zvichemo nekutsvaga nzira dzekuti zvivaite kuti michovha mizhinji ipiwo mafuta edzimotikari akati chipei, uyezve anenge achiwanikwa kumasafe station anenge akatikwa kuti zviitire nyore vanhu vanochashandisawo muchovha. Takaona hurumende ichingopowo zuko petro nyangoti mafuta edzimotikari akachipa, vachisiya vemakombi vakanga vachititakura kwemakore nemakore michovha yakachipa. Takaona sekunge kusarudzawo motikari dzekufambisa kwakaitwa nehurumende vasingabate vana vese zvakainzana. Ipapo takakadziga kuti dei vangoita kuti vese vanotakura vanhu vakwanise kuwana zviro zvenyore.
Vakakupindura here pachichemo chenyu?
Chichemo chedu nanhasi havasati vatipindura, vakati vachatipindura tichiri takangomirira kuti vatipindure. Tsaona dziri kuitika dzakawanda zuva nezuva, vanhu vachipera kufa pamugwagwa apa nekuti havachisina choisi, vakungotikwira zvinenge zvavanenge zvavanenge vangofunga kuti zvakati zvakavachipira. Saka tiri kunyunyuta kuti pane kusabatwa kwakanaka kwatiri kuitwa isu mapasenja. Takatarisa mune zvekufamba nebazi reMinistry of Transport and Infrastructure Development